Vakomana veshuga vave nemapoints makumi matatu nemaviri. Point imwe chete pamusoro pechicken in iyo yakaita mangange 1-1 nechikwata chiri pasi pasi mukasolaga Premier Soccer League chedongo Somios. Mutsigiri wemashuga Sugar Boys Mzvare Margaret Chawira vanoti pamberi nemashuga Sugar Boys vachiti vari kutarisira kutora mukombe uyu gore rino. Mutambo uri kunyanyotaurwa nezvavo ndeuyo wakaita mangange 1-1 pakati peHighlanders neDynamos uyo waishevedzerwa kunzi Battle for Zimbabwe Part 2. Sezvakangoitika pamutambo wekutanga apo Highlanders yakachema mushure mekurambirwa chibodzwa. Iko zvino Dynamos iri kuchemawo mushure mekunge chibodzwa chakabva kuna Tekshua Chinyama charambwa nemuridzi wepembe. Zvakamira zvakadai, mumwe mutsigiri weDynamos vamuna Shezita vanoti dimba rendizvo.
Dynamos inofanira kuwina because Dynamos team yeZimbabwe. Zimbabwe team inemukurumbira kose kose inongotarisira kuwinwa.
Izvi zvave kureva kuti Highlanders yatadza kukunda Dynamos mumitambo gumi nemisere kubvira muna 2006. Dynamos yakunda Highlanders mumitambo gumi misere yacho ikapera iri mangange. Caps United yakabudisa mari zhinji kutenga vatambi vatsva haina kufadza muridzi wemari yacho Farai Jere apo yakakundwa 1-0 neHarare City pamusha muNational Sports Stadium neZuro. Muraridzi wechikwata ichi vaMark Mate vari kuchema nekutadza kuri kuitwa mikana nevatambi vavo vachiti ivo vanofarira kugadzirira izvi kuti varwire mukombe weKasolaga Premier Soccer League iwoyo.
Patiri kuti tinyatsogadzira ndite kuti mikana yatinowana tiwane kugohwesa tikagadzira ipapo penyu penyu wedu kwaanani munhu.
Kunyange vakakunda makepekepe, murairidzi weHarare City Taurai Mangwiro anoti vachiri kure zvikuru nekurwira mukombe weleague.
Mwaka wapfuura chakada mutambo wekupedzisira kuti chirarame. Isi tiri kuti tiri kuda kuti tigadzirise izvozvo tozoona kuti tichienda kumberi.
Homaine iyo iri pachinhano chechitatu pamusoro peDynamos yakarohwa 2-0 neHwange kuColiari. Mimwe mitambo yakapera seizvi: Buffalo 0 FC Platinum 3, Chapungu 1 Wawa 1, Flame Lily 1 Cholocho Pirates 1. Zvakamira zvakadai zvikata zvina zviri pamusoro soro ndeizvi: Triangle 32 points, Chicken Inn 31 points, Haumine 29 points, Dynamos 29 points. Zvikwata zvina zviri pasi pasi ndeizvi: Cholocho Pirates 16 points, Buffaloes 16 points, Flame Lily 14 points, Dongo Somios 12 points. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Michael Kariati.